Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki matinokurukura tichitarisa zviri kuitwa nevechidiki. Ini ndine Evans Zininga. Ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura nemukomana wechidiki mukoma Valentine Gondo vari muno muAmerica muchirongwa cheYali. Tinzwe kuti zvakamira sei.
Okay. Maita basa. Valentine Gondo mukomana ane makore 28. Ndinoshanda kuchikamu microfinance banking maprojects emapayment.
Ko iko zvino tiri kunzwa kuti muri muAmerica kuChicago uko chakunzai kuAmerica chii?
Yes, kuno kuAmerica takaunzwa neprogram yeMandela Washington Fellowship, the flagship program of the Young African Leaders Initiative, or YALI. And so the fellowship iyo inoita zvekuti munouya kuno modzidza zvinoitwa kuno makambani, ma-institutions, ma-university, vanokudzidzisai mashandiro avanoita. And then you learn from that kuti how zvakasiyana sei nezvamunoita muri kumba. Moonawo kuti zvamungadzidze ndezvipi, zvamungadzokere nazvo ndezvipi.
Tarisiro yenyu ndeyekuti kana muchinge mazopedza munanga kupi nekeriya yenyu?
Pedzawo programu yedu iyi, tarisiro yangu ndeyekuti ndodzokerawo kuZimbabwe. Nezvandadzidza izvozvizvi ndokwanisawo kuimprova mashandiro andani, nekuti kuno kutadzidza zvakawanda kuti maitiro atinoita ndepavi patiri kugona, zvatofanira kuramba tichidzokorodza ndepavi patiri kuita sei, patiri kutipesa nezvekuitwawo nevamwe, patofanira kugadzirisa. Dzimwe nguva futi neexposure takwanisa kuona zviri mberi zvatisati tasvika isu tiri gumba kuZimbabwe. So tarisiro ndeyekuti zvatadzidza izvozvo zvinowedzera basa ratiri kuita kuZimbabwe. Not only kuwedzera basa rangu inini semunhu auya kuno, but detaizvo yekuti izvo ndipane ndawana mukana kutaura nevamwe kuti ndakaonei, so that tidzidze takawanda panze pekuti mumwe chete chete ndianenge achiziva knowledge iyoyi.
Saka chirongwa chamuri kuita ichi chichatora nguva yakareba zvakadii muri kuno kuAmerica?
Chirongwa chacho chinotora 6 weeks. Takasvika kuno kumusi wa20 tichabva kuUnited States zokera kunyika dzedu musi wa2.
Mumwewo wechidiki ari kunze uko anoshuvirawo kuti rimwe gore ndingadawo kuzofamba munzira dziri kufambwa namukoma Valentine idzi, mungamupawo mashoko ekuti kudii?
Mashoko angu ari very simple. Anotiwo kuti zvinhu zvizhinji muupenyu hazvionekwe nemaziso edu, asi tinofanira kuita vision, tinofanira kuita muono uri kumberi. Handaimbofungidzira kuti ndichange ndiri kuAmerica muna 2008, asi pane zvandakaita nevision yangu muupenyu hwangu yazoita ndisvike pano. Saka chekutanga ndechekuti zvigadzirire iwe semunhu zvivake, dzidza, ita exposure pauri ipapo, torawo zvinzvimbo zveugaro zveleadership, not leadership yematongero enyika etc, but leadership in your community. Nyangwe riri business, nyangwe riri kubatsira vanhu ma-charity organization or just community initiative, participator, tora leadership. Iva nevision yezvauda kuachivha muupenyu hwako. Isa simba mune zvauri kutarisira. Nekuti zvese izvozvo zvinhu zvidikidiki, pachimwe nechimwe chinhu chidikidiki stereki, asi zvikabatanidzwa, this is what you end up having muupenyu hwako. Nekuti pane achakuona, achakusimudzira. Chinhu chese chine vision, chinoitwa simba neeffort, chinobudirira.
Aiwa, ndinokutendai mukoma Valentine nenguva yamatipa. Ticharamba tichikutsvagai muzvikamu zvinotevera tichinzwa kuti chirongwa chenyu chinenge chichifamba sei.
Maita basa chose.
Ndinotenda zvikuru. Vateereri vedu, ndinokutendai kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namukoma Valentine Gondo vari muchirongwa cheYali muno muAmerica kuChicago. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakupai zvechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.